Nyanzvi mune zvenharaunda vaRob Cunliffe vachitaura pamusangano wavatori venhau wakokerwa neHarare Wetlands Trust vati tsvakirudzo yavakaita inoratidza kuti muHarare zvikamu makumi mashanu kubva muzana chematoro chakatoshandiswa kuiswa zvivakwa nezvimwewo. Vati izvi zvine njodzi huru sezvo matoro achibatsira mukuwanikwa kwemvura muguta. VaCunliffe vatiwo matambudziko anokonzerwa nekusachengetedza matoro ava kutoonekwa nekuda kwekunetsa kwemvura muHarare. Vatiwo kusachengetedzwa kwematoro ayo anobatsira kuchenesa mvura kwakukonzera kuti veruzhinji vasanwa mvura yeguta yeHarare vachivimba nemvura yemuzvibhorani nematsime, izvo zvavatiwo zvinokonzera kushomeka kwemvura pasi.
Really, we get a water crisis already. As the city of Harare has been unable to provide reliable supply to many people, so more and more people are turning to groundwater for water supply. And what we see across the city is that the level of the water table is going down, going down, going down. So again, it's not a sustainable situation. There's many boreholes that used to deliver water at 20, 30 meters, and then at 40, 50 meters, now having to go to 70, 80, over 100 meters to find water or not find water at all. So that's another aspect where we are sliding into trouble very quickly.
Tatova mudambudziko remvura muHarare, guta reHarare riri kukundikana kuwanisa vagari mvura, izvo zvoita kuti vanhu vachere zvibhorani. Izvi zviri kuita kuti water table irambe ichidzika. Pazvibhorani vanhu vaimbobata mvura mushure mumamita 20 kusvika ku30 zvikazoenda ku40 kana ku50. Iko zvino mvura yakubatirwa kumamita 70 kana 80 kana 100 kana kutoshaya.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vataurawo pamusangano mumwe vati zvisinei nezvibvumirano zvakasainiwa neZimbabwe zvekuchengetedza matoro, matoro ari munyika ari munjodzi. VaShumba vatiwo tsvakiridzo yakaitwa nesangano ravo kumusha webudiriro uko vanhu vakavakira mumatoro yakabudisa pachena kuti vanhu veko havaoni pane chakaipa kuvakira pamatoro.
Vagari vakapinda musurvey iyi vazhinji wakabuditsa pfungwa dzekuti wanoda kuti mawetlands aya ashandiswe kuita zvekurimwa, uye havana dambudziko kuti maitwa madevelopments mumawetlands imomo.
Vatiwo tsvakiridzo yavo yakabudisa kuti vanhu zvikamu makumi masere nezvitatu kubva muzana vakavakira mumatoro ava vanoti havamwiwo mvura yekanzuru nekuda kwekuti inoratidza kuti haina kuchena. VaShumba vati kushayikwa kwenzvimbo dzekuvakira muguta reHarare ndiko kukonzera kuti vanhu vangovaka chero mumatoro kunyange zvazvo vachizotambura mukunaya kwemvura. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kurwisawo kuti matoro achengetedzeke vachiti ndiwo anoita kuti guta rirambe richiwana mvura.
Tiri kushanda neveHarare Wetlands Trust kuchengetedza matoro. Tine dambudziko ratinoona tose kuti kune matoro mamwe akashandiswa zvisirizvo kuya kwatinogara tichiputsa dzimba dzinenge dzavakwa. Tidi vanhu vasavake mumatoro. Saka sekanzuru tinokurudzira kuti vanhu vasavake mumatoro, vanhu vasaite zvisingatenderwi mumatoro, nekuti matoro edu ane basa guru kwazvo rekuchenesa mvura nekuchengetedza mvura muno muHarare.
Vatiwo muHarare njodzi huru mukuchengetedzwa kwematoro iri kubva kune avo vanotora nzvimbo dzekuvakira zvisiri pamutemo.
Zviri kunyanya kukonzera kuvakwa mumatoro emaspace barons vari kungotora land zvisiri pamutemo, vanongomuka vaka tingatenderwi.
Studio 7 yatadza kunzwa kubva kuEnvironmental Management Agency sezvo tatadza kubata mutauro wesangano iri muzvare Amkela Sidange. Nyanzvi mune zvenharaunda dzinoti Harare ikasachinja maitiro mumakore guma anotevera matoro anenge akanganiswa zvekuti mvura inenge yonetsa zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.